manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera chikumi 12, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inodzika mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu mukaribha neHurungwe mudunhu reMashonaland West kwemasvondo maviri zvichitevera kukwira kwehuwando hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 mumatunhu aya. Bato rinopikisa reMDC Alliance rinofarura chirongwa chekukurudzira madzimai kuti atore zvigaro munyaya dzezvematongerwo enyika uye izvo zvichitungamirwa nekomiti yaumbwa nebato iri muHarare nhasi. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Ngonzora vanosangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Mhuri yenhabvu muZimbabwe iri mukuchema zvichitevera kushaya kwemutambi wenhabvu aive nemukurumbira David Mandigora uyo akavewo zvakare mutambi wekutanga kutora mukombe weSoccer Star of the Year nyika yaiwana kuzvitonga muna 1980. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inotora matanho ekuvhara kwemasvondo maviri matunhu madiki eHurungwe neKaribha kuMashonaland West nekuda kwekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 mumatunhu aya. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nhasi mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti hurumende yakavhara nzvimbo idzi sezvo huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira zvakanyanya.
Akawanikwa kuHurungwe, Karoi neKaribha pamazuva matatu apera. Saka bazo reutano nokurerwa kwevana ndatizvo kuti vane yatingati muchirungu lockdown kunzvimbo idzodzo with immediate effect. Avo vanogara kunze kweHurungwe, Karibha vari kuyambirirwa kuti kufamba kusina kunyanya kuita kunzvimbo. Avowo vari muHurungwe nemuKaribha vari kumanikidzirwa kuti vange varimo pari zvino.
Vamujiri vanoti hapana nguva yatiyatarwa kuti nzvimbo idzi dzinenge dzakavharwa kusvika rini, asi vanoti nguva yekuvharwa ichaziviswa kana hurumende yaona udzamu hwechirwere ichi munzvimbo idzi.
Iyo vaona kuti zvirikufamba sei then pachindochazva kuti tinoenda kuchipoiswa mazuva akawanda zvakadii nehurumende.
Izvi zvatsigirwa nemukuru mubazi rezveutano mudunhu reHurungwe Dr. Frankson Masiye vanoti vanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 mudunhu mavo huri kukwira. Dr. Masiye vanoti vanhu 114 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 mumazuva matatu apfuura kusanganisira madzimai 14 vakazvitakura pachipatara cheChidamoyo muHurungwe. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti kuvhara nzvimbo dzinenge dziine chirwere cheCOVID-19 chinenge chanyanya zviri kuita hurumende chinhu chakanaka pane kuvhara nyika yose.
Sekutaura kwatakaita kare nowirirana nepfungwa yakuti guta raita chirwere ndorinofanira kubayiwa jekiseni relockdown. Saka matargeted lockdowns tinowirirana nawo in principle.
Asi Dr. Madzorera vanoti dambudziko riripo nderekuti umbowo huri kushandiswa kuvhara maguta hausi kutaurwa zvinoita kuti vanhu vawirirane nezvinenge zvaitwa nehurumende.
Dambudziko riripo nderekuti izvo umbowo huri kushandiswa kuita malockdowns avo tinoona kunge wakaremara. Chokutanga hurumende haisi kushiya nesu data ravana rukonzera kuti vaite ma lockdown aya. Then tenda pa ma lockdowns achishaya vari kuitiwa asi effective ashandi tikatarisa lockdown iri kukwekwe ma beer hall okwero kukwekwe hakuna beer hall chaiyo inonzi bawari area saka kungotaura nezvema beer hall kune ma bottle store nedzimwe nzvimbo dzokunwira dziri private dzese dziri kushanda vanhu vari kungoraradza ma marketplace akavhurika ndo kune vanhu vanonge vachingokwesherana vasina kupfeka ma mask hapana enforcement ye lockdown
patapunza mapurisa kuti ngave matanho avari kutora kuti vanhu vachengetedze mitemo yekuvhara kariba nehurungwe mutevedzeri wemutauriri wemapurisa mudunhu remashonaland west assistant inspector Ian Kowera vati havakwanisi kutaura nezvenyaya dzekuvharwa kwenzvimbo vachititaure nemutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati avo vanga vasingadaviri nharembozha yavo bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vatatu vakafa nezuro nechirwere checovid-19 uye vese ndevemudunhu remashonaland west rakatiwo pavanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 192 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare makumi masere nevaviri kana kuti 82 ndevemudunhu remashonaland west hurumende yakazivisawo masvondo mashoma apfuura kuti yainge yavhara guta rekwekwe mudunhu remidlands nekuda kwekuwanikwa muine hutachiona hwekuindia hunokonzera covid-19 uhwo hunonzi hunopararira nechimbi-chimbi uye kuuraya zvakanyanya ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
chakadaro mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vanga vachitarisirwa kutaura kuvatori venhau manhero anhasi pamusoro pematanho ekudzivirira kupararira kwecovid-19 munyika pataenda pamhepo tanga tisati tanzwa kuti zvii zvavasunga kuti zviitwe bato rinopikisa reMDC Alliance raparura nhasi chirongwa chekukurudzira madzimai kuti atore zvigaro munyaya dzezvematongerwo enyika uye izvi zvichatungamirwa nekomiti yaumbwa nebato iri muHarare nhasi Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
vachizivisa nhengo dzekomiti iyi yesmart gender drive task force mumwe wavatevedzeri vemutungamiri weMDC Alliance amai Linet Karenyikore vati bato ravo ratora danho iri nekuti madzimai mubato ravo achiri kumashure munyaya dzematongerwo enyika vati komiti yaumbwa nhasi ichitsigirwa nemutungamiri webato ravo vanelson chamisa ichafamba nenyika yese ichikurudzira nekusimbisa madzimai kuti atore zvigaro mumabasa nemune zvematongerwo enyika vati vanoda kuti madzimai atore zvigaro makumi mashanu kubva muzana pazvigaro zvese muparamende kana mumakanzuru
chinhu chekutanga chavachaita kuenda kunoidentify kutsvaga mapotential candidates kana taita identify mapotential candidates toita mentor munhu wese ari kuda kupinda tovapa ruzivo nekuvabatsira saka tati isu by 2022 vanhu vanonga vapedza chirongwa ichi kuitira kuti patoita candidate selection vange vatove nemacandidates avo
mutevedzeri wemunyori anoona nezvematunhu zvakare vari meya veHarare vajacob mafume vaudza studio 7 kuti bato ravo rinoda kusimudzira madzimai zvakasimba ndosaka raumba komiti iyi vati madzimai anosangana nematambudziko akawanda panyaya dzematongerwo enyika uye MDC Alliance inoda kugadzirisa matambudziko aya kuburikidza nesmart gender drive task force
komiti yakaitwa kuti zvibviswe izvozvo tinge tichienderana nemabumbiro emutemo epasi rese zvinonzi musha mudzimai uyezve nyika mudzimai saka tikasasimudzira madzimai edu senyika tinoramba tichitenderera panhu pamwe chete tichitadza kufamba
imwe nhengo yekomiti amai kudzaika dzombe vaudza studio 7 kuti vanofara chose nekudomwa kuve nhengo yekomiti iyi uye vavimbisa madzimai ese muzimbabwe kuti vachavamirira nerudo rwavo rwese vati vanoda kupedza matambudziko akaita seavakasangana navo pavakasarudzwa kuvakanzura weguta reHarare
tekutanga kwanga kuri kutarisirwa pasi semudzimai vanhu vanofunga kuti haukwanisi kutungamira nzvimbo inenge ine vanhu vakawanda uye uchitungamira varume saka mabasa ako ndo anofanira kuzotaura kuti unotozvikwanisa uye mhuri neshamwari dzinovhunduka munhukadzi akada kupinda nyaya dzematongerwo enyika uye nyaya dzemari kuti ukwanise kupfikidza uchikwanisa kutaura kuita zvido zvako panguva yekampeni ako zvinhu zvinonetsa asi kana une shamwariwo unokwanisa kuzobatsirikanawo kuti vakubatsirewo panguva dzekukampeni.
Dzimwe nhengo dzekomiti ndivaseso zvidzai, vamurisi zvidzai, amai Ellen Shiriedenga, amai Monica Mukwada, amai Precious Ndlovu namzvari Cecilia Chimbiri. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Ngonzora vakasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga neZuro kumuzinda weState House. Mutauriri wavaNgonzora vaLloyd Damba vanoti vaNgonzora vakasangana nemutungamiri wenyika semutungamiri wevanopikisa muParamende uye vakabva vatora mukana uyu kusvitsa kumutungamiri wenyika pamire bato ravo panyaya yenhaurirano. Studio 7 aina ukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwewo divi ravaMnangagwa panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita navaDamba.
Ichokwadi kuti vakasangana asi nyaya vakasangana ndimunoziva kuti vaNgonzora ndivo mutungamiri weopposition party muParliament yeZimbabwe. Saka vainopresenta macredentials avo izviri patradition yeParliament neutongi hwechikerero runguri muZimbabwe. Asi pamukana iwoyo vakabva vatora mukana kuti vapresent position paper rebato reMDC rekubvunza kuti toda dialogue. Vakabva vapresenta zvavanotarisira nezvatiri kudari zvatiri kutarisira kuti tingangonga tichinge tichiwana maringeri yayo yenhaurirano kana kuti dialogue pachirungu zvatiri kutaura mazuva ese kuti Zimbabwe kuti inge ichibudirira vana veZimbabwe ngavange vachitaura nepachezvavo kuti dzimwe nyika dzikwanise kuuya muno munyika inyaya yekuti hatiri kukwanisa kutaurirana. Saka ndopatasvika uchenetana kuti titaurirane nezanupf nehurumende yezanupf.
Tinonzwa hurumende pamwe nezanupf vachitaura kuti vanoda nhaurirano vanopinda muPoland asi tinoona kuti vaNgonzora havasi muPoland. Pakamira sei pa?
Chekutanga hatishore Poland nekuti Poland I think ndo mawambiro ekuti vana veZimbabwe vange vachitaurirana. Asi mukatarisa inini constitutive document rePoland rinotaura iro kuti izvo pane anonzi mapolitical actors avari kudesina sepolitical actor munhu akakwikwidza sapresident mumaelections a2018. Saka nhaurirano dzatiri kuda dzejekerere munoona kuti dzinobva dzabvisa vaya vaya vari kunzi havana kucontesta maelections a2018. Tiri kuti madzishe anofanira kunge ari part yedialogue. Tiri kuti Labour inofanira kunge iri part yedialogue. Vadzidzi vanofanira kunge vari part yedialogue. Zimbabwe ndiyo machechi. Zimbabwe ndiye matraditional leaders. Zimbabwe ndiye Labour. Zimbabwe ndiye vadzidzi. Zimbabwe ndiye varombo. Zimbabwe ndiye vanhu vazhinji vakasangana.
Saka vaMnangagwa vakapindura kuti ipa nezvese zvamataura izvo.
VaMnangagwa vakagashira position paper redu vakatiwa vachadzoka kwatiri vada kutipindurawo paragraph by paragraph.
Zvii zvamuri kuitawo kuunza nhaurirano nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa vakaitawo saVanelson Chamisa weMDC Alliance?
Isu hapana watinosarudza isu nekuti munhu wese mwana weZimbabwe achaita kuti Zimbabwe ibudirire. Hakuna watinosarudza, hakuna watinoshora ende hakuna watinoenga. Chatikuda musangano wedu nenyika, nyika pamberi vanhu kumashure. Hakuna watinoti uyu hatiri kutaura naye, tiri kutaura nemunhu wese. Vane vatonishamisa vakasununguka kuti vataurewo kuti izvo tiri kutaura neni, isu tiri kutaura neni. Nekuti hazvina, hazvibatsiri kuti inge tichidavidzwa kuLondon. Tinga tichibatsira kuti tichidaidzwa kucapital hill kuunited states kana kudaidzwa kusouth africa kuti titaurirana asi isusu tiri vana vemunhu mumwe chete. Hakuna watinoramba izvi, toda munhu wese.
Mutauriri wemutungamiri weMDCT vaDouglas Ngonzora vaLloyd Damba vari parunhare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden inoti ichazivisa nezveurongwa hwekubatsira nemari zvirongwa zvekusimudzira zvivakwa munyika dziri pasi nedziri pakati hwakagadzirwa kukwikwidza chirongwa cheChina cheBelt and Road Initiative. Vanhu vemuAlgeria vari kuvhota nemugovera musarudzo yeParamende yakasika kuitwa mushure memakore maviri ekusagadzikana mune zvematongerwo enyika. Kunyange hazvo vanorwira utongo hwejekerere vakurudzira kuti veruzhinji vasavhota. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
kudzi nokuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutungamiri wesangano reLead Muzvare Linda Masarira. Muzvare Masarira vachange vari kutipawo pfungwa dzavo pamusoro pechirongwa chatiri kuona chiri kuitwa munyika nemakanzuru emuHarare nemuchitungwiza ekuputsa zvivakwa zvevanhu panguva ino yeCOVID-19. Vari kuputsirwa zvivakwa izvi vazhinji vavo madzimai. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Masarira. Munoona sei zviri kuitika panguva ino yeCOVID-19 pamusoro pekuputswa kwezvivakwa zvevagari vemuHarare nekuchitungwiza?
Panguva ino yaKiri hatione chiri chimiro kana chimisikidzo chakanaka chekuti dzimba dziwanikwe dzichinoputswa, nekuti tagara mukati meguta reHarare rino mune shortage yeaccommodation kutosvika ikoko pekugara chaipo. Zvakare aya ari kunzi maillegal tuckshop, tikatarisa kuti mabasa chaiwo haasi kuwanika, ndopari kutoraramira mhuri dzakawanda kuti vagone kunowanawo mari dzemaschool fees nezvakadaro.
Zvii zvamunofunga kuti zvingadai zviri kuitwa nemakanzuru emuHarare nemuchitungwiza kune avo vari kuwanikwa ivo vachivaka munzvimbo dzavari kuti ivo hadzina kufanira?
Ndinoona sekunge zvanga zvakakosha kupa dzidziso kune avo vari kuti vari kuita maillegal tuckshop kana kuti havasi kuoparidza zviri pamutemo, kuti zvii zvavanofanirwa kugadzirisa kuti vagone kunoramba vachienderera mberi nemabhizinisi avo iwaya. Dzimweni dzenguva hurumende haifanirwa kungoramba yakateedzera mitemo yakaiswa nguva yatanga takapambwa pfuma navarungu patanga tiri mucolonization. Mitemo inofanirwa kusandurwa kuti igonunochengetedza zvarwa zveZimbabwe kuti vagone kunozvigadzirirawo pfuma yavo. Tikaramba sateedzera mitemo yakasiyiwa kana yatakatora kuadhopta kuvarungu, hazvisi kupa chimiro zvakanaka zvakare, uye hazvisi kuratidza kuti Zimbabwe iri mukuzvitonga kuzere sekurwiwa kwakaitwa hondo yerusununguko.
Zvamira zvakadaro, ponzwii nyaya panyaya iyoyi yemitemo yamuri kutaura? Hurumende inofanira kunge iri kuita sei?
Vagara pasi vaedza kugadzirisa mitemo iyi iri oppressive, repressive and suppressive.
Ko ivo vanhu nyanya madzimai ari mumabhizimisi vangazvidzivirire sei kuti vazoonawo mabhizimisi avo aya asingazoputswi, nyanya vanenge vari kuita zvematuckshop nezvimwewo munzvimbo idzodzi dzeHarare nechitungwiza zvatiri kuona zvichiitika? Kunyange hazvo dare rakange rakatura mutemo wokuti makanzuro aya ambomira kuputsa zvivakwa zvevanhu,
zvakakosha kuti vanhu vaende kunonyoresa mabhizinisi avo. Pazviro kwazvo vanhu vazhinji vanenge vachitiza kubhadhara taxi, asi ndiwo mutemo wenyika. Patinoitawo mabhizinisi edu tinofanirwawo zvakare kukoshesawo mitemo inenge iri mukati menyika ino. Tikagona kukoshesa mitemo tinoona kuti zvese zvinofamba mune zvakanaka, asi hurumende yedu ngaigonewo kuwana matimu anenge achifamba munharaunda dzakasiyana siyana vachidzidzisa vanhu mitemo yacho yavari kuti iri kutyorwa nevari kuita matuckshop iwaya asiri pamitemo, nevari kuvaka dzimba dzinenge dzisimo mumaplani. Dzidziso yakakosha nekuti havasi vese vane zvivhitivhiti kana maredhiyo kana vane njere nechenjedzo yezvinenge zvichifanirwa kuitwa. Kungoerekana vanhu vangoti taakuputsa taakubvisa zvakadai munguva ino yatiri yakaoma tichangobuda mucovid-19, zvinhu zvakarema chaizvo.
Tinokutendai Muzvare Linda Masarira kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose kusanganisira munyika yeZimbabwe.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Ngatisanganei zvakare nemugovera asvondo rinouya. Iye zvino tochipinda mune chimwe chirongwa cheupenyu hwedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Muchirongwa chedu nhasi tine hurukuro nemukuru wechikoro cheAftercare Trust School, chikoro chakazvimirira chiri muHarare icho chiri pasi pemhuri yekwaMari.
Ndinonzi Mary Yamari, ndozita rangu, ndiri mudzimai waElvis Mari.
Vaimbova mutungamiriri weNational Arts Council. After Kate Trustee Ndini, director and founder of the school.
Amai Mari, nasi tiri kuti tikurukure pamusoro pechikoro chatinonzwa kuti makavaka kana kuti muchiri kuvaka asi chave kushanda cheAfter Care Trust School. Mungatiudza pamusoro pechikoro ichi?
Vakandimiri, After Care Trust School ine nhoroondo inoti nakidzei nokuti chakatanga chiri after school care. After school care zvirovati taitora vana vabuda chikoro tovachengeta tovaitisa mahomework. Tapedza kuvaitisa mahomework tovaoccupya nemaeducational programs kuitira kuti vabereki vacho vopfuura vachitora vana vobva vaenda navo kumba. Saka pachinhambo chekuti vana vabude chikoro vondotamba murodhi vachiita tumisikanzwa sikanzwa tuya tuya, isusu taibva tati huyai kuAfter Care Centre moswera muriko muchiita mahomework enyu mozoenda zvenyu kumba, asi maswera muchiita zvinhu zvinoenderana nedzidzo dzamamuchiita kuchikoro. Pakaita vana vakatowanda zvokuti pataiitira pacho panga patova padiki. Kanzuro yazotipa nzvimbo land ndopatakazotanga kuvaka chikoro. Tavakaka chikoro ndopatakazoti nzvimbo yatakapiwa ka tokwanisa kutoita formal school. Ndopatakazoita After Care Trust School, which is now a formal school.
Vazhinji vanoziva zvikoro zvichinzi ichi chikoro ndechehurumende, ichi ndechemakereke, ichi ndechekanzuru. Imiwo muni mubatanidzwa here kana kuti mungadai muine sangano ramuri kushanda naro kana kuti kereke yamuri kushanda nayo kana kutsigirwa nehurumende?
It's a family trust inosanganisira mhuri yangu vamari neni nevana vangu. Tisu tine chikoro ichi, so it's a family trust.
Iye zvino chikoro chiri kushanda kusvika pagwaro ripi?
Izvezvi patiri pano chava pagrade 5 gwaro rechishanu, nokuti gore negore tinenge tichiwedzera grade, nokuti izvezvi tiri kuvaka rimwe bloko regrade 6-7 ndo richaita kuti 2023 vari mugrade 5 vane vamugrade 7.
Vazhinji vanonzwa nyaya dzekuti chikoro chakazvimirira yatingati private school, vanoona sezvikoro zvinodhura. Imiwo chikoro chenyu mungachiisa pabandiko ripi?
Isusu chikoro chedu hachidhuri, hachisi chezviya zviya zvinokurumbira kudhura. Chakaderera zvikuru zvekuti chinogoneka even nemamiddle income, even vashandi vehurumende chaivo vanokwanisa kutowizira vana vavo. Plus zvakare tinobvuma mapayment plan as long as they are honored.
After Care Trust School inowanika kupi Mai Mari?
After Care iri muHarare munzvimbo yeBelvedere. Ndingati chikoro ichika is conveniently placed very close kuCBD.
Uyewo nyaya yevarairidzi zvakamira sei? Mune varayiridzi venyu vamunotsvaga moga here kana kuti munowana varayiridzi kubva kuhurumende?
Kwete, iko zvino tinotsvaga varayiridzi vedu tichivabhadhara tiriso.
Zvikwanisiro muchizvitsvagirawo zvakare?
Zvese zvinodiwa kuti chikoro chifambe tinozvitsvagira.
Zvii zvamungati musiyano pakati pechikoro chenyu nezvimwe zvikoro?
Tinochengeta vana after school ende zvinobatsira kuti vana vakaenda kumba vachinoita tumisikanzwa tuya tunenge tuchikonzerwa nokuti kumba vaenda kusina mubereki. Zvinobatsirawo futi kuti vabereki vasina vabatsiri mameids aya. Zvakare inini navamari weya educationists takatraina kuva vadzidzisi, tese background yedu ndeyevadzidzisi. Ende vakandimiri mozova kuti chikoro chinoraniwa nevanhu vane educational background chakandotisiyanei nevanhu vanongopinda vachida kuita bhizinesi. Saka isusu nodako kuti tinoziva zvinodiwa kueducation, tinoziva kuti vana vanofanira kuchengetwa sei, tinoziva kuti vana vanokudzwa sei, zvinova zvinoita kuti chikoro chedu chive unique.
Manga makateerera kune mukuru wechikoro cheAfter Care Trust School chiri muHarare amai Maria Mari muchirongwa chedu upenyu hwedu. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo. Muri yenhabvu muZimbabwe yapinda mukuchema zvichitevera kushaya kwemutambi wenhabvu akaita mukurumbira ari kuchikwata cheDynamos pamwe nechikwata chenyika chemaWarriors David Yogi Mandigora, uyo akavewo zvakare mutambi wekutanga kutora mukombe weSoccer Star of the Year nyika yawana kuzvitonga muna 1980. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mandigora achaika kwapera zuva rimwe chete. Imwe yechamwari dzake vaCharles Mabika vaiunganidza mari kuti arapwe gumbo reruboshwe iro ranga richimutambudza. VaMabika vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekushaya kwaMandigora uyo achaikira kumba kwake kubva inona muHarare nhasi mangwanani. Mandigora uyo anga ave nemakore 54 ekuberekwa anga achifarira kunovhenekwa gumbo iri kuchipatara nhasi. Rimwe gumbo rekurudyi rwakadimburwa muna 2017 nechirwere chimwe chetecho changa chave kupararira kune rimwe gumbo. Madande mutande mudzimba nemunzvimbo dzekutandarira muri yenhabvu muZimbabwe iri kuchema kushayika kwemutambi akaita mukurumbira uyu. Mandigora akatamba muchikwata cheDynamos chaive nevatambi vaishura mare vakaita saMoses naKembo Chunga, Edward Katere, Mishek naSande Chidzambwa, David George naOliver Katea. Mandigora uyo aizivikanwa zvekare saYogi akatambira zvekare chikwata chenyika chemaWarriors kwemakore akati wandei uyezve aive muchikwata cheZimbabwe chekutanga chakarova Zambia 2-1 muna 1980. Clayton Mnemo uyo akatamba muchikwata chimwe chete naMandigora anoti arwadzikana zvikuru nekushaya kwaYogi.
Ndarasikirwa zvikuru nekufa kwaMandigora. Tina kumhenya takazvitarisira kuti ndo zvazvichaita mushure mekunge vanhu vanga vari mubishi rekutsvaga mari kuti anga achienda kuchipatara tatazoshama takunzwa kuti ndo zvaitira. Mandigora anga ari munhu anga aine rudo. Rapa takatanga kutamba nhabvu mukuchikwata cheDynamos akatibatsira zvikuru. Aiva ari munhu aifambira vamwe achitisimbisa kuti tisambe bhora zvakanaka tisave nekutya. Tinochema pamwe chete nemhuri yake nekurasikirwa kwataita.
Vaimbove mukuru wesangano revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association vaEdzi Chivero vanoti mhuri yenhabvu muZimbabwe yese yarasikirwa zvikuru.
A loss to Zimbabwe, a loss to the soccer fraternity, a blow to the whole nation. Mandigora was a leader, a loving father, and we have lost one of our distinguished football ambassadors. May his dear soul rest in peace.
Mandigora uyo akamburairidza zvekare Lancashire Steel akasvitsa Dynamos masemifinari eCup Champions League muna 2008. Mandigora akaberekwa mumhuri yevana gumi vasikana vanomwe nevakomana vatatu iye ari wechinomwe. Urongwa hwekuradzikwa kwake hwanga husati hwaziviswa apo taenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kune avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, munokwanisa kudzibata pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.